takawirirana kuti United Nations ndiyo inotenga zvinoshandiswa pasarudzo. United Nations yacho ikatenge yakutotenga zvinhu izvozvo. Hurumende yakuda kutenga yega, yakuda kubiridzira sarudzo dziya. Saka tinoda kuti munhu wese zvisinei nekuti uri webato ripi vange vachiuya kuHarare musi wa 22 March 2017. Ndozvo racharatidza iroro kuratidza hurumende kuti hatisi kuzvida. Tichibva taita kuti vanhu vedzimwe nyika vana SADC vana United Nations vange vachipindira panyaya iyi.
Matopuwa here mvumo yekuratidzira nemapurisa?
Mapurisa atakamanyorera haasati apindura zvavo, asi regai nditi nyange vakatipa mvumo kana kuti vakasatipa, iyi inyaya yatinofungidzira kuti kuvana veZimbabwe inyaya yeemergency. Vana Mugabe nevamwe vavo vakuda kubira sarudzo dza2018. Hatingabvumirizve kuti sarudzo idzi dzibiwe.
Saka mapato mangani ari kupinda mukuratidzira uku?
Tine mapato 17 vanova veNational Election Reform Agenda. Tiri kutaura nevanhu vemachurches.
Makambotaura here neUnited Nations kuti ikupei zvikonzero zvekuti zvakazofamba sei kuti izonzi haisiriyo yakutenga mishina?
Wangu United Nations iri kubvumirana nesu kuti inofanira kunge iri iyo inoramba ichiita process yeprocurement iyoyo. Iri kutoshamiswawo zvakare kuti sei hurumende yeZimbabwe yakuda kutora zvinhu izvi. Saka vanhu veUnited Nations vari kuti zvaye zvinofanira kuti mapato ese ange achigutsikana kuti zvinhu zviri kutaurwa izvi zviri kutengwa zvinogutsa munhu wese here? Zvanga zvatotanga kutotengwa wani?
Vamonzora, pane chakaipa here kuti hurumende itenge mishina ya handi ndo basa rayo here?
Hurumende iyi hurumende yebato rimwe chete reZANU-PF. Saka nyaya iripo ndiyo kuti zvinofanira kunge zvichitengwa. Hurengu hurumende inokwanisa kuisa mari asi zvotengwa neUnited Nations. Takawirirana timapato akawanda anosanganisira ZANU-PF kuti zvinhu izvi zvinotengwa neUnited Nations. Chashata chizvi zvekuti hurumende yochitanga kuda kutenga iyo.